kufamba zvakanaka zvikuru vanenge vachiaddressa ipapo ndipresident wedu watangirai nevamwe vakuru veMDC asi kunenge kuine vakuru vakuru vemamwe mapato vanenge vachiuya ikoko kuzobata nesu kuzotsigirana nesu pamwe chete nevemasangano akazvimirira ega zvichisanganisa zvakare vanhu vakamirira nyika dzakasiyana siyana zvosanganisira vana Britain vana America vana South Africa vana Kenya vana Botswana Malawi vanenge variko vachiona kuwandu hwevana weMDC isu sebato reMDC taakutogadzirira kutonga nokuti zano PF hapachina yaparara yatsemuka nepatatu
tiri kumbonzwawo kuti vamwe vanga vachityisidzirwa ikokoko zviri kufamba sei
hongu vanhu vezano PF vanga vachizama kutyisidzira asi vanhu vedu vachamira semutsambangwena hatisi kuzotyisidzirwa kupemberera pato redu reMDC rinova riri kutonga mangwana rinova hurumende yemangwana ndosaka tasarudza ikoko kunharira ikoko tinenge tiriko asaka vanhu vasatyisidzire zvavo isu vatungamiri tinenge tiripo MDC chaita musangano wayo mangwana.